manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 12/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvo zvinhu zvokuti tese tinoziva zvinoitika kuZimbabwe. Handioni senge kuti zvirango zveupfumi ndizvo zvinoita kuti pasave nemaelections ari free muZimbabwe. Kana kuti zvirango zveupfumi zviite kuti paite political violence yatinoona ichiitika makore nemakore.
Misangano ye US Africa Leaders Summit yotanga mangwana muAmerica Zimbabwe yakamirirwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika iro ratanga kuita misangano nhasi
Tasada mbasa Biden mukati mwari ndibetsere ndichitaura chokwadi sezvachiyo so you have to answer the questions
Procurement Authority of Zimbabwe kana kuti PRAZ inoti paramende yakakanganisa kupa basa rekutenga ma laptops nema computers kumakambani anoti Blinat ne Midend nemari iri pamusoro soro zvakanyanyisa IMF yoshanyira munyika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeProcurement Authority of Zimbabwe kana kuti PRAZ inoti paramende yakakanganisa kupa matenda ekutenga macomputers kukambani yeBlinat neye Midend Computers nemari iri pamusoro soro vachiti izvi ndizvo zvakapa kuti paramende izoguma yakanzura matenda aya Godwin Mangujga anotipanya inotevera
Izvi zvataurwa nemukuru wePRAZ vaClever Ruswa paongororo iri kuitwa nekomiti yeParamende inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende kana kuti Public Accounts Committee varuswa vaudza komiti kuti Paramende yakapa makambani aya matenda kunyange hazvo aive nemitengo yakapetwa kana kudarika mari yainge yatara kuti ichashandisa kutenga malaptop nemakombiuta aya
My thinking then was to say there's no way you can go ahead
maonero angu aive kuti tengi zvinhu zvinodhura kudarika budget ramuinaro.
Blinat yaitengesa laptop imwe chete ne $9,300 ukuwo Midend ichiita mari inodarika $3,000 pa desktop imwe chete. Varuswa vabvuma kuti ivo sePRAZ vakakanganisa kupasisa magwaro ematenda pamakambani maviri aya vachiti zvakaitwa nemushandi wavo ainge achangopinda basa. But izvi ndizvo zvakaita kuti komiti yavo inongorora matenda yespecial procurement oversight committee ipasise magwaro eParamende kunyange hazvo painge paine umbo hwekuti Paramende yaida kutenga makombiuta aidhura kudarika zvainge yakaronga kutenga
so of course we took some disciplinary measures as an authority because it puts the whole system into disrepute
takatoranga mushandi wedu nekuti zvinhu zvakaita zvakasvibisa kambani yedu
achibvunzurudzwa kuti sei vakasvika pamutengo we 9314 per laptop imwe chete mukuru weBlinat amai Elizabeth Mchenje vati mutengo uyu wakakwira nekuti pane zvimwe zvaidiwa uyewo waisanganisira mitero yeZimbabwe Revenue Authority mari yavo yekufambisa nekutakura zvinhu pamwe neyekurara muhotera apo vaizoenda kuDubai kunotenga malaptop vatiwo vaizobhadharwa mari iyi nemaRTGS Asi vange vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vaWillis Madzimureve Citizens Coalition for Change havana kufara kuti amai muchenje vaida kubhadharisa paramende US$36 pa laptop imwe chete pama laptops ese zana nemakumi manomwe nematatu semari yekurara kana kuti accommodation. Mumiriri weNorton vatemba Muliswa. Mumiriri weNorton vatemba Muliswa vati nyaya yekushanda kweBlinard haina kunyatsojeka.
Kana mchida option. Option ino transfer amari ayipe mari cash. Ino transfer kwa account. Kamba nukenda. Saka nama kwa kutawu kwa mari zakawanda. Inini yet money is electronic. Achana ziwa. Kutumima katakura mari. Ende mungu kuda na yose babodi. Kwa airport.
Asi amai mchenje havana kufara neizvi vaendera mberi vachiti pane vanhu vari kuda kusvibisa kambani iyi asi vaMadzimure vabaudza kuti paramende ine mvumo yekubvunza mubvinzo yese vanoda
saka makwesti mama angaita kunge akapusa sei asi vanoda kuti vasi
sei
protekta voimini nokuprotekta nyika yacho nokuprotekta vamwe vasingakwanisi kutaura nemisi
zvakii
imwe nhengo yekomiti iyi vamakoraidza Zanu pia vanomirira mberi kwa North vaudzawo amai muchenje kuti
you have to answer the question if zvionde dzenyu dzekunzo that's corporate wars and we are not interested about that.
Okay.
So you have to that's why ambassador Biden
Vachipa umbo pamusoro penyaya iyi mukuru weMiden Computers vasol sakudya avo vakawanawo tender vati vanotenga makombiyuta avo kuDubai uyevo pamutengo yavo vakaisa profit yezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% pamwe nemitengo yezvimwe zvinhu zvaida kuwedzerwa pamakombiyuta aya zvakaita sesoftware vanotiwo dzimwe nguva vanokwereta zvinhu kuDubai sezvo vasingawani mari pamusika weRBZ nenguva
kureserve bank ndati yes ndinopuwa mari but ndikakuratidzai munoona tsakuona kuti sure mari yacho ndirikupuwa is that kuti ndirikupuwa mari because I applied mari muna April so 19 April and for information I only managed to get that money last week and I have evidence from April ndichita
zvichaongororo yenyaya iyi iri kuenderera mberi uyewo Zack yave kuferefeta nyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Godwin Mangudya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatanga kuita musangano nhasi kumucheto wemusangano mukuru weUS Africa Summit uri kukokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden uchitanga mangwana. Vashava vanonzi vari kuita misangano nevamwe vakuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department. Vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevashanu vakakokwa kumusangano uyu kunze kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika uye zvapa kuti upfumi hugwadame. Vamwe vatungamiri veAfrica vasina kukokwa nekuda kwekupidigura hurumende nechisimba vanosanganisira veSudan, Mali, Burkina Faso neGuinea. Vatungamiri ava vakatemerwawo zvirango nesangano reAfrican Union. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ndinoona sekuti kusakukwa kwawo hakuzi kunhu kunoshandisa sitereki nenyaya dziri kuitwa kuZimbabwe dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Samiti semanzwiro atiri kuita isamiti iri kuunganidza maleaders emuAfrica achisangana nehurumende yekunokuAmerica kuti vadiscase nyaya dzakawanda kusanganisira nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Semaonero enyu vashava vangakwanisa here kuita basa raifanira kuitwa navaMnangagwa tichitarisa kuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neAmerica?
Basa ravo handione sekuti ringave rakasimba nekuti ivo vashava vari kungoripresentawo hurumende yeZimbabwe but ndinoona sekuti kuuya kwavo kwakakosha nekuti pachange pachitaurwa nyaya dzekodzero dzema human rights vachave vachinzwawo zviri kutaurawo nehurumende dzimwe dzepasi rese kusanganisira reAmerica panyaya idzodzidzi. And ndinovimba kuti iyo nyaya yeZimbabwe ichava ichitaurwa zvekare mugungano iri, zvichaita kuti ivo vashave kana vaatenda mameetings ayo vachave vachiendawo vachinotaurawo vamunangagwa nehurumende wavo kuti zvinhu zvofa kushanduka kuZimbabwe.
Asika hurumende yeZimbabwe iri kuti yaedza kuita zvese zviri kudiwa ichingoti zvirango izvi zvakangoiswa nekuti yakatora minda kubva kuvachena.
Izvo zvinhu zvokuti tese tinoziva zviri kuitika kuZimbabwe. Handioni senge kuti zvirango zveupfumi ndizvo zvinoitisa kuti pasave nemaelections ari free muZimbabwe, kana kuti zvirango zveupfumi zviite kuti paite political violence yatinoona ichiitika makore nemakore. Ende futi handingamboti zvirango zveupfumi ndizvo zvinoitisa kuti vanhu vaabductwe vakadzi varepo kuZimbabwe uko, but unoona tinge zvirango izvi zvinova zvatingati zvave an scapegoat yehurumende yavanangava kuti kana zviripo zvinhu zvokuti kana pakangoshaishika zvinhu zvinoitika kuZimbabwe vanohwanda nezvirango izvi. But zvirango izvi zvinhu makada kutarisa kuti pazviri kuisiwa kana pazvinenge zvichitaurwa pari kutaurwa nyaya yemahuman rights, nyaya yekurespecta the rule of law muZimbabwe. And zvinhu zvandingati zvinhu zviri easy kana zvichida kuitwa navamunangagwa, but zvinhu zvavasingatodi kuita muZimbabwe.
Asika vamwe vari kuti iyo America yave kusaririra panyaya yekuti inoda kusimbaradza nyaya dzekodzero dzevanhu, nyika dzakaita sana Russia nana China dzichingotengeserana nenyika dzemuAfrica pasina zvirewarewa izvi.
Nyaya dzekodzero dzevanhu pachirungu ndikati dziri contextual. Kana Zimbabwe ichikombiana naRussia nana China, handione sekuti zvingave zvine musoro. ZvemuZimbabwe nyaya dzevanhu vemuZimbabwe dzofanira kudhirwa dziri nyaya dzevanhu vemuZimbabwe. Ende nyaya dzevanhu vemuZimbabwe inyaya yekuti hurumende inongofanirwa kurespecta constitution yayo. Hapana mimwe mitemo iri kumbotaurwa yekunzoko yakanyowanda, but kuti kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo reZimbabwe dzofanira kurespectwa. Saka kana vanhu kana hurumende yeZimbabwe yakuzvikombeya kuti vana China vana Russia vari kuita zvavari kuita, saka isusu tofanira kusiwa chiita zvavanoita. Ndoona senge kuti hurumende inenge ichirashika ipapo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas. Taedza kubata vashava asi vanzi vanga vari mumusangano. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushanya kwechikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF munyika kuri kuitwa pari zvino kwakakosha zvikuru sezvo kuchiburitsa chokwadi chemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi. Chikwata cheIMF chakapinda munyika musi wa1 zvita uye chapeta misangano yacho nemusi wechina. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugano nezvenyaya iyi.
Visit iri kuitwa neIMF yakakosha chaizvo nekuti International Monetary Fund tichiitarisa sana mazvikokota ezveupfumi hwenyika yakangofanana nevaya vatinoti Commissioner of Oath.
Vanenge vachiita sei apa muzvinafundo?
Vanosetifaya kuti zviri kutaurwa ndizvo here, certificate iri ndiro here, inotambirwa pasi rese paunonga uchienda. Saka isusu tina Minister of Finance nehurumende yeZimbabwe vanotiudza kuti zvakarongeka. Saka veIMF pavachauya havachaisa chitamba chekuti zvakarongeka here. Kumashure kwetakabva uko kugore rapfuura iri vakauya zvakare vakaratidza kuti Minister of Finance vakanga vane mabudget deficit, ichireva kuti vakanga vachidya vachinokora nemari isiripo. Saka zvaitaura Minister of Finance zvekuti vane surplus zvakanga zvaitandwa musango kuti kunyepa hakuna chinonzi budget surplus. Commissioner of Oath akataura kuti certificate iri harisiri original, harisiri authentic. Certificate rekuti pane surplus here rakanzi harisiri authentic. Saka ndoo petakazoona pobuda zvakare report ya Auditor General yofukunura kuti 2020 kwakaitwa an authorized expenditure ye 20 100 billion Zimbabwean dollars. Muna 2019 kukatikwa unauthorized expenditure ye $6.7 billion. Muna 2021 kwakaitwa futi unauthorized expenditures zakawanda ema billions zakati one day.
Zvii zvakakoshera IMF panyaya dzakadai?
IMF yakakosha nekuti ino zvainonga yataura zvinotambirwa nevanhu vese vari mubusiness vari muma development partners ndo vanozotikwasa kuti basa tione kuti anyeperwa here hatina kunyeperwa.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisirawo pamisangano iyi?
Shuviro yangu ndeyekuti pavanosangana neminister of finance nereserve bank nema private sector akawanda dai vakaonawo zviri nane zvisina kufukunyika zvakashata, nekuti zvikabuda zvakashata zvinoramba zvichingoratidza kuti nyika haina kwairi kuenda. Zvakarewo reaction yebusiness nevanoparticipata munyaya dzeeconomy inozobva yaita negative kuti saka tikupedzere nguva yedu ngatitozvidefenda tirarame zvinoenderana nesituation iri paground. Saka this committee, this IMF team yakakosha pamafambiro epfumo nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union kana kuti ZICFU, amai maiwe PGT, varikurudzira varimi kuti vasateme ndima dzakakura kuminda kana vachiziva kuti zvirimwa zvavo zvinozoda magetsi akawanda. Kurudziro iyi inotevera kudzimwa dzimwa zvakanyanya kwemagetsi nezesa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora bepanhau reSunday Mail neZuro vakati dambudziko iri rinogona kugadziriswa gore rinouya. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotenda maruva dzatya chakata. Zvave kuitika izvi zvinonzi nenyanzvi zvichapawo kuti upfumi huderere zvakanyanya sezvo zvave kutarisirwa kuderedza goho zvakanyanya uye maindustry achishanda nguva pfupi pfupi. Muguziya nezvenyaya iyi tabata amai GT.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi vasarime minda yakakurisa yavanotadza kudiridza munguva pfupi yavanowana magetsi. Varimi ngavashandise nzira dzokuti panouya magetsi vakwanise kudiridza munda yese nguva imwe chete kuitira kuti vasarasikirwe nembesa dzavo nekuchengetedza magetsi mashoma aripo. Varimi vanenge vainewo mari ngavatenge nekuisa masolar systems anovabatsira pakudiridza, kuchengeta zvipfuyo uye kuchengeta huku dzavo. Varimi vanochengeta huku ngavatengese huku dzavo dziri mhenyu kuitira kuti vasarasikirwe dzaora dzose nekushaya magetsi. Varimi ngavatore advantage yemvura iri kunaya sezvo zvirimwa zvinokura nokuibva nemvura iyi. Vasati varima, ndinovakurudzira kurima nekudyara nguva ino kuti vabatsirikane negoho riri nani.
Ndezvipi zvirimwa zvamungati zvasangana nematambudziko?
Varimi vane zvirimwa zvanga zvichishandisa magetsi pakudiridza vavhiringidzwa zvikuru pamusana pekuti magetsi ava kuwanikwa paless than 8 hours pazuva regariga. Fodya, hotikaucha, chibage chembeu nechesadza dziri mbesa dzinopona nemvura yamadiridziro zvova kushava nekushaya mvura. Iri dambudziko rinoreva kurasikirwa negoho nemari zhinji pamurimi nenyikawo zvekare. Goho rinenge richitarisirwa richaderera.
Muri kumboitawo hurukuro nehurumende here nezvenyaya iyi?
Hongu hurumende tinotaura navo uye dambudziko vari kuriona nokuti vava kutsvagawo kuda kutenga magetsi okunze kuti vawedzere aripo aya. Asiwo variko kubasa remagetsi iri mainjiniya ane ruzivo rwakakwana vakafanira kubatsira nyika dambudziko risati raonekwa kuitira kuti nyika isaite dambudziko rekushaya magetsi. Kana dai mvura yavashoma mukariba vaidai vakatotanga kutsvaga dzimwe nzira dzokuti magetsi aveko.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union kana kuti ZICFU, amai maiwe PGT, vachitaura vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran yazivisa nhasi kuti yauraya Majidreza Ranavad uyo akasungwa achiratidzira munyika iyi mushure mekunge mumwe mudzimai wechidiki Masa Amin afira maoko emapurisa zvisina tsarukano. Masa ainga asungwa achinzi ainga asina kusunga dhuku remusoro zvakanaka zvakapa kuti vanhu vemunyika iyi vatange kuratidzira kubva muna Gunyana. Ranavad anonzi aurayiwa muguta reMashhad vanhu vachiona achiita zvekudzipwa netambo. Mumwe munhu akatongerwawo rufu nenyaya yekuratidzira uku uye akaurayiwa svondo rapera. Vanorwira kodzero dzevanhu muIran vanoti vanhu vanodarika 10 vakatongerwa rufu mushure mekutongwa mumatare aisabvumidzwa vanhu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, makurukota ehurumende dzemunyika dziri mugungano reEuropean Union ari kusangana nasi muBrussels mune muzinda wesangano iri kuti aone kuti otemera Russia zvimwe zvirango zvipi nekurwisa kwairi kuita Ukraine. EU iri kuronga kupa Ukraine imwe mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora kana kuti 2.1 billion United States dollars yekutenga zvombo zvehondo. America inoti yakazvipira kupa Ukraine rubatsiro uye mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden nezuro vakataura nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky parunare. Mumwe mukuru muUnited Nations panyaya yekubatsirwa kwevanhu vaMartin Griffiths vasvikawo muUkraine nhasi vachida kuona kuti sangano iri ringabatsire sei vanhu nenzvimbo dzekupotera dzinodziya sezvo Russia iri kupomerwa mhosva yekubhomba magwenya emagetsi munguva yechando. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvinofadza kuti nyika yeZimbabwe iri panyika dzemuAfrica dzakakwanisa kupa mvumo yekuti patange chirongwa chekuti pashandiswe jekiseni idzva richange richibayiwa kune avo vane utachiona weHIV AIDS seimwe nzira yekudzivirira denda iri. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa mwedzi wapera kuti Zimbabwe ichange yave kubaya jekiseni rinonzi Cabodegravir ravanoti Dr. Ranga vanoti shiviro yavo ndeyekuti jekiseni iri rikwanisewo kubayiwa munhu wese pachena sezvinoitwa muzvirongwa zvemishonga yeHIV AIDS unopiwa pachena munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Marvelous, ndinoona chiri chirongwa chakanaka chose. Nekuti sezvatinoziva nyika yedu nedzimwe dziri muSadic ndizvo dzine chirwere chakawanda cheHIV. Saka nokudaro tikakwanisa kuwana nzira dzekuti tiite prevention kana kudzivirira kubata chirwere cheHIV zvinhu zvakanaka chaizvo. Saka ndinoona riri danho rakanaka ratorwa nehurumende.
Imi savana chiremba zvii zvamunenge muchishuwira takatarisa jekiseni iri?
Zvatinotarisira ndezvekuti ringe riri accessible kuvanhu vese uye kuti vanhu vazive kuti ririko especially vechidiki vari mumayunivhesitis nekwakawanda uyezve kuti vanhu varambe vachishandana nachiremba kana vaita matambudziko STDs and the like, and uye hurumende kuti increase yatingati iyo awareness kuti ruzhinji ruzive ruwane rubatsiro nokukurumidza.
Asi munoona izvi zvichizokwanisika here munyika kuti jekiseni iri riwanikwa richiwaniswa vamwewo vasina chekubata?
Rinofanira kuti riwanikwe kuvanhu vakawanda. Sezvatinoziva World Health Organization ndeimwe remabato ari kukurudzira kuti jekiseni riwanikwe kunyika dzakawanda especially maemerging economies sana Zimbabwe. Saka even though vanhu vakawanda vasina chokubata, hurumende ichishanda nemamwe ma organizations inofana kuita kuti ringe richiwanikwa kumunhu wese anenge achirida.
Tombotarisa icho chirwere kana kuti denda iri reHIV, munoona zvakakosha sei kuti vanhu varambe vari pamishonga yavo, tichiona kuti kutanga kwemwedzi uno ranga riri zuva rekurangarira chirwere ichi uye zvine nedenda iri.
Chandingataura Marvelous ndechekuti HIV AIDS maybe 20 years ago, makore apfuura yanga iri death sentence kuvanhu vakawanda, especially muZimbabwe. Nokuti vanga vasina chekubata, vawana chirwere chiya, mishonga hapana, chinozobatwa nguva yatodarika vozoita yatinoti AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Saka iye zvino mishonga yavapo kuti kana munhu abata chirwere akatanga kutora mishonga achitevedzera zvinotaurwa nana chiremba, anotorarama upenyu hwakanaka semunhu ane diabetes kana high blood pressure. Vanhu vasingatombozivi kuti ane chirwere kana aringotora mishonga. Akasatora mishonga manje, kune inozoitika inonzi resistance, yekuti mishonga iyaya inenge isingachashande, uyezve chirwere cheAIDS chinoramba chichiwedzera zvekuti upenyu haazokwanisi kurarama upenyu huri normal.
Pane zvimwe zvamungakurudzire here pamusoro pekuti munhu anorarama ane utachiwana hweHIV AIDS akwanise kunge achidya kana zvimwe zvakadaro kuti zvivake muviri?
Zvatingakurudzira Marvelous ndechekungoti munhu awane chikafu chiri healthy. First of all, munhu anofanira kuwana chikafu, nokuti kana uri kutora mishonga HIV AIDS yakasimba, so munhu unofanira kunge uchiwana chikafu chao, whatever chikafu chaunowana is a good start, but zve mukazowanawo chikafu chiri a little richer, ma minerals, ma proteins, nyama, ma vegetables, zvese izvozvo zvinobatsira.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Vateereri Musa akanganwe kuti kutanga mangwana anenge ari machikichori kuWorld Cup, apo Brazil ichatamba neCroatia mumasemifinals nenguva dza9 manheru. Kuchituo musi wechitatu France ichatamba neMorocco nenguva dza9 zvakare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nasi, apo tinenge tichitarisa nyaya yemakwikwi eWorld Cup asvika kumasemifinals. Sezvatambotaura, Argentina ichange ichitamba neCroatia mangwana, ukuwo France ichitambawo nemusi wechitatu neMorocco. Kana uchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Procurement Authority of Zimbabwe kana kuti PRAZ inoti paramende yakakanganisa kupa basa rekutenga malaptops nemacomputers kumakambani anoti Blinat neMidend nemari iri pamusoro-soro zvakanyanyisa. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murazvo zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA.